Vamunangagwa vati zvakakosha kuti vanhu vanamatire nyika yavo nguva dzose vachiti izvi ndizvo zvavanogara vachiita mudare remakurukota. Vatiwo vanotenda Mwari kuti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 vashoma zvikuru.
We thank our Father God for continuing to suppress deaths in our nation.
Tinoda kupa kutenda kumusiki sezvo munyika ikwedu musina ndufu dzakawanda dzakonzerwa nechirwere checoronavirus ichi.
Vatiwo vanotenda Mwari sezvo pakava nenguva yekugadzirira kurwiswa kwechirwere ichi chisati chapinda munyika kubva zvachatanga kuChina gore rapera. Vanamatirawo kuti chirwere cheCOVID-19 chiwanirwe mushonga uye chisaramba chichitora upenyu sezviri kuitika. Mumwe wevanamata pagungano iri vakamirira mubatanidzwa weZimbabwe Council of Churches vaEfrem Ngadziore vakumbira kuna Nyadenga kupora kwevari kurwara uye kubatana kwenyika.
Panguva ino tipei simba nenjere nemazwi okukona kunyaradza avavo panguva ino vashayikirwa. Asi ndechinokumbira Mwari kuti varongo muna vatazwa foo vatamika ngedenda iri ngevechiramba varivo. Takumbira mambo Jesu kuti vasachawanda vanofa. Tizwei mambo.
Asi mukuru weZimbabwe Divine Destiny Bishop Anselmo Magaya avo vasina kuya kugungano iri vatiranga risina kuvakoshera vachiti utungamiri hwenyika hunofanira kutanga hwagadzirisa ukama hwavo naMwari.
Gore rapera iri muna January pane vakarohwa vakaurayiwa vamwe pane maallegations emarape cases iko zvino tine vana vakaabductwa vakatochwa kuBulawayo uko pane akaurayiwa nemapurisa. Zvese izvozvo zviri kuitika. Then vamunangagwa voti ngatiuyei tinamate. Zvino Bhaibheri shoko raMwari muna Isaiah chapter number 1 kubva paverse 18 kusvika pa15 Bhaibheri rinotaura kuti anzi ndinonyangadzwa nekusimudzwa kwemaoko enyu nokuti ari kuyerera neropa ari kudhipa neropa.
Izvi zvatsigirwawo nemutevedzeri wemutauriri weMDC vaClifford Hlatshwayo avo vatiwo kunyange zvemunamato zvakakosha yanga iri tarisiro yavo kuti mutungamiri wenyika agadzirise nyaya dzeuori kuitira kuti nyika pamwe nezvipatara zvivandudzwe kuitira kuti vanobatwa nechirwere ichi vawane kurapika.
Pahe uyai mutsanye uyai munamate zvokumanikidzirana zvokudini hazvishandi. Nyika izvozvino chainoda kuti vanhu vawane mabasa akanaka, vawane zvekudya, vawane mishonga.
Mibatanidzwa yemakereke yanga iri pagungano apa inosanganisira Zimbabwe Catholic Bishops Conference, Evangelical Fellowship of Zimbabwe, Zimbabwe Council of Churches pamwe neZimbabwe Indigenous Council of Churches. Zvimwe zvitendero zvanga zviripo zvinosanganisirawo maMuslim, maHindu nevamwewo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.